This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava terori, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 7, 2015. Makateerera kuStudio 7, nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoda kuti tisangane futi nemacreditors anonzi eParis Club, ari nhengo dzeParis Club nevamwewo ane awatine zvikwereti nawo, kuti tikurukure nyaya yedu kuti tingabude sei panyaya yekuti tibhadhare mazvikwereti zvotisina izvotiinazvo.
IMF inoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuwandudza zvakare mitemo inobata nyaya dzevashandi pamwe nekuvhura makambani kuti upfumi hwenyika usimukire. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti danho rezimura rekubhadharisa mitero pane zvimwe zvezvigadzirwa zvinotengwa kunze zvakaita semagumbeze, mazai neupfu inzira yekutsvaga nayo mari uye kubatsira makambani emunyika. Vadzidzi musangano rezinasu vanoti mapurisa ari kutyora kodzero dzavo achishandisa mutemo weposa. Britain yopa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni 31 yedzidzo apo zvikoro zvovhurwa mangwana. Zimbabwe inoita mangange neGini mumutambo weAfrican Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokweretesa mari reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuwandudza zvakare mitemo inobata nyaya dzevashandi pamwe nekuvhura makambani kuti upfumi hwenyika usimukire. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, muzvare Chileshe Kapwepwe, vanomirira nyika 23 dzemuAfrica dzinosanganisira Zimbabwe pabhodhi reIMF, vati Zimbabwe inofanira kuvandudza zvakare mitemo inobata nyaya dzevashandi pamwe nekuvhura makambani anogadzira zvinhu kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huri mumadhaka mahuri. Mashoko amuzvare Kapwepwe anoya apo Zimbabwe yakapasisa mutemo mutsva unobata nyaya dzevashandi nevashandirwi zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vanodarika zviuru 25 kubva pakaturwa mutongo nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti mushanda aigona kungodzingwa mushure mekupiwa mwedzi mitatu. Muzvare Kapwepwe, avo vaimbo vamutevedzeri wegurukota rezvemari kuZambia, vanoti IMF iri kugutsikana kuti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zviga zvizhinji zvayakatarirwa nesangano ravo, vachiti pane zvishoma zviri kuda kugadziriswa zvinosanganisirwa kubhadharwa zvikwereti zvinenyika kumasangano akaita seIMF, World Bank neAfrican Development Bank. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaWashington mehlo makulu vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch vanoti chirongwa cheStaff Monitored Program chakanangana nekuumbiridza ukama pakati peZimbabwe neIMF.
Hurumende yeZimbabwe yakazvikumikidza kuti ishandure mashandiro anoita hurumende kunyanya panyaya dzemari pachirongwa chavanoti Staff Monitored Program. Chirongwa ichi chirongwa chekuti hurumende inozvikomekedza iyo pachayo ichitaura zvichange zvichiitwa zveshanduro yemashandiro ehurumende semataura andaita kuti izvo anga akanangana kunyanya yatinoti Public Finance Management Framework kana kutizo mabatirwa anoitwa mari veruzhinji.
Zvichakadai, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende yakakumbira kuti paitwe musangano nemasangano ekunze anokweretesa mari aya pamusangano wepagore weWorld Bank uchaitirwa kuLima, guta guru reperu mwedzi unouya. VaChinamasa vati Zimbabwe yave nechikwereti chemari inoita bhiriyoni rimwe chete pamwe nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion isati yabhadharwa inofanira kunge yakabhadharwa dzakabhadharwa kare kubva pachikwereti chine nyika kuIMF, World Bank pamwe neAfrican Development Bank icho chinosvika mabhiriyoni anodarika masere.
Ningati musangano uyu tinenge tiri kuda kuti tikwanise kusangana newane wezvikwereti. Tingati World Bank, IMF, ADB, tinoda kuti tisangane futi nemacreditors anonzi eParis Club, ari nhengo dzeParis Club, nevamwewo ane our teenage credit nawo, kuti tikurukure nyaya yedu kuti tingabude sei panyaya yekuti tibhadhare mazvikwereti zvotisina izvotiinazvo. Ningati ndo shoko, ndo chinangwa chemusangano wekulima.
Zimbabwe iri kutadza kuwana zvikwereti kubva kumasangano ekunze anokweretesa mari kuti isimudzire upfumi hwayo nepamusana pekuti iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayakatora kare kumasangano aya. Zvichakadai, vachinamasa vaudza vatori venhau kuti kusamira zvakanaka kweupfumi kuChina kuri kuitawo kuti zvinhu zvisamira zvakanaka muZimbabwe sezvo China iriyo yanga ichitenga zvinhu zvakawanda muZimbabwe.
Zvinondokanganisa kuti paiye zvine izvi kumira kwakaita zvino, China ndo ya number 2 economy pasi pese. China ndo ningati ndo inotenga zvakanyanya kupinda nyika yese, zvakaita ma raw material, zvakaita ma minerals edu. Zvino pamusana pekuti zviro zvakuti mbombombo, zvinoreva izvi kuti maprice awaisombotibhadhara angangodzikire.
Vachinamasa vati kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka kuChina pari zvino, vane chivimbo chekuti makambani ekuChina achauya muZimbabwe kuti azoshanda muno, zvikuru sei mukugadzirwa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho rakatorwa nebazi rinoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwezvinhu munyika reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA rekubhadharisa mari pazvimwe zvinhu zvinenge zvichipinzwa munyika kubva kunze inzira yekuti homwe hurumende ipinde mari munguva iyo hurumende yakaomerwa nezvinhu. VaProsper Chitambara avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti zveneimwe nzira hurumende iri kuzama kuchengetedza makambani emunyika kunyange hazvo vasingaoni makambani aya achizogutsa misika inoda zvigadzirwa zvavo. ZIMRA yakaburitsa gwaro rinozivisa kuti kubva musi waGunyana 1 gore rino zvinhu zvakaita semagumbeze, mafiriji, zvitovhu, mafuta ekubikisa pamwe nesipo dzekuachisa, mibhedha, furau, upfu, shuga, nyama, mazai, hove, mukaka weupfu, uchi pamwe nejamu zvinenge zvobhadhariswa mitero yekupinzwa munyika kana kuti customs duty. Asi vachitambara vanoti nemamiriro yakaita zvinhu munyika, danho iri rinogona kutowedzera kupinzwa kwezvinhu izvi munyika zvisiri pamutemo.
Maonero angu inini, hurumende yakanyanyisa kuomerwa pane inonguva nenyaya yemarevenues ayo akaderera chienzanisa nemaexpenditures ehurumende. Hurumende yaakutoedza nepainogona kuti inge ichiita madanho akadai, uyo zvakare vari kushaya kuda kunge vachipromota local industry, vari kutaura nezvekupromota local industry. Nekutaura kuti zvinhu izvozvi zviri kupinda izvozvi zvinhu zvinogona kunge zvichigadzirwa munyika, saka vari kuti varida kupromota local industry vachitraya kuda kupromotawo nyaya dzemabasa.
Asika taimbonzwa vemaindastiri vachichemawo kuti michina yavainayo michina yakare, mungaona here vachizokwanisa kugadzira zvingagutsa vanhu?
Ipapo tibatori nedambudziko, makatarisa capacity yeindastry yemuZimbabwe iri very very low. Uyewo zvakare even kwatiri kuti kune zvinhu zviri kugadzirwa muno muzvacho zviri kugadzirwa nemutengo uri pamusoro nenyaya yekuti vari kushandisa iyo mishina yaane makore nemakore, saka haichisiri efficient. Saka hatingi ndo dambudziko riripo, local industry haikwanisi kunge ichisatisfya local demand. Ndosika vanhu vangu vakupona neiwo maimport. Uye zvakare mitengo yezvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe iri pamusorosoro, nekuti Zimbabwe senyika hatisi competitive. Cost of doing business munyika yakanyanya kukwirira.
Asi danho iro riratorwa neZimura harizoita here kuti pawande zvinenge zvichipinzwa munyika zviri kunze kwamutemo.
Hazingi iro rimpa mataura zvakanaka indoda muzoronzoitika kwete muZimbabwe chete makatarisa nyika dzese dzaunza macontrols mukufambiswa kwezvinhu zvichipinda kana kubuda munyika. Normally zvinowanzoitika ndezvekuti zvaakutoencourage nyaya dzecorruption kuitira kuti vanhu vange vachismuggla zvinhu izvozvo zviri kurambidzwa zvisiri pamutemo ende vanenge vachitoshanda kazhinji kacho nevanhu vane vashandi kunana Zimura ikoko.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunhare muHarare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti riri kushushikana nekuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana paine vamwe varayiridzi vasati vapiwa mari dzavo dzemihoro mushure mekunge dzamiswa zvichitevera ongororo yakaitwa nehurumende inonzi yakavawana vasiri pamabasa munguva dzavaifanirwa kunge vachishanda. Mutungamiri weZimta ava Richard Gundani vanoti sesangano vari kumboedza chose kuti vashandi ava vawane mari dzavo asi danho iri vanoti riri kunonoka zvikuru sezvo varayiridzi ava vachidawo mari dzekubhadharira vana vavo zvikoro. Ongororo yakaitwa nehurumende pekutanga yakawana varayiridzi vaisvika zviuru zvitatu vachinzi vainge vasiri pamabasa izvo zvakaita kuti mari dzavo dzemihoro dzimiswe. Hurumende yakatozivisawo kuti kubva mangwana pari kuvhurwa zvikoro iri kuenderera mberi neongororo yayo muzvikoro pachiverengwa misoro yevarayiridzi pamwe nevana vechikoro. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGundani pamusoro penyaya iyi.
Tinokurudzira chaizvo kuti hurumende isatora nguva pakugadzirisa nyaya iyi nemhaka yekuti vamwe vacho vazhinji vacho varipo pabasa uye mapepa avo vakatowagadzira vakaaisa kumaofisi kwaanofanirwa kunge ari. Saka naizvozvo hurumende zvazvida kuti ichifamba nekukurumidza yovagadzirira mari dzavo. Tiri kunzwa zvakare zvimwe zviri kubuda mumapepa asi hurumende yanga isina kutizivisa isusu samasangano kuti kuchazotanga kuverengwa vanhu patsva, kuverengwa varayiridzi nevana. Izvi zvinhu zvatanzwa kubudikidza nezvataverenga kubva kumanewspaper. Asi chinenge chakakosha ipapo ndechokuti zvese zvichiitwa izvi zvinenge zvichida kuti tifambe pamwe chete.
Asi imi muri kupokana here neurongwa hweaudit ihwohwu tichiona kuti ndimi vamwe vevanhu vaichema kuti kune maghost workers?
Audit yega yega chinhu chakanaka chinofanirwa kuitwa nguva nenguva, hachisi chinhu chinofanirwa kushamisa nokuti chinofanirwa kubuda nekunangana kuti avo vanga vachitambira mari asi vasingashandi vabve vabviswa papeiro. Mari yacho yoga yashandiswa ndiyo mari yatanga tichichemera nguva nenguva kuti ibve yashandiswa kune vashandi chaivo chaivo vari pabasa. Saka naizvozvo audit haifanirwi kunge iri nyaya yokunyangirana kana kuvandirana, nenyaya yekuti inyaya yakatonaka. Zvinangwa zvayo zvinofanirwa kuti zvibuditswe pachena, kusaite sekuvandirana. Ndosaka tiri kukurudzira kuti vavarayiridzi vedu ngavange varipo vari pazvikoro, kunyanya vaya vakashaya mari dzavo, nokuti toda kuti zvinyatsobuda pachena kuhurumende kuti vari kushaya mari asi vari pabasa.
Matauro emi kuti muri kuitawo zvizhinji zvekunzwa mumapepa nau nemudzine pfenyuro, chii chiri kuita kuti hurumende isabate nemi?
Tanga tichitenda kuti tiri kubata tese zvakanaka sezvo takaita musangano wakakosha svondo mbiri dzapfuura. Zvino zveaudit iri kuuya mangwana izvi ndo zvatava tisina kunzwa kuti yakanangana nei. Saka zvinenge zvakakosha kuti tichinzwa kuti inenge yakanangana nei.
Vanga vari mutungamiri weZimta ava Richard Gundani vari parunhare mugweru neStudio 7. Zvichakadaro, sangano rekuBritain reInternational Development ratenda kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe emadhora yekubatsira munyaya yedzidzo. Mari iyi iri kuenda kuchirongwa cheEducation Development Fund kubatsira vana vanoshupika zvikuru vari mumaruwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanasikana nevanakomana musangano reZimbabwe National Students Union muzvare Joanna Mamombe vanoti mapurisa ari kutyora kodzero dzevadzidzi nekuvarambidza kuita misangano. Muzvare Mamombe vakaita musangano mukupera kwesvondo weZinasu kunyangwe mapurisa akanga avarambidza. Blessing Zulu we Studio 7 abata Mzvare Mamombe akavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
Hongu vandibeidza muzvara nhasi asi ini ndavapindura kuti ndichange ndakabatikana nezvidzidzo zvangu nepamusana pekuti vhiki rapfuura rese iri ndanga ndisingakwanisi kuenda kuzvidzidzo zvangu nekuda kwekuti ndainge ndichigadzirirawo zvegungano ratakaita paweekend apa. So kanhasi handina kukwanisa kuenda, saka ndavati ndichasvika kumangwana makurenu.
Semaonero enyu, mungati mapurisa ari kukanganisa here kudzivisa misangano yenyu achityora kodzero dzenyu, kana kuti mungatenderana nezvavari kutaura zvekuti havana vanhu vanozoona kuti kana paitika mhirizhonga vanenge varipo kudzivirira kuti vanhu vasakuvare?
Hongu Blessing, ndiri kuona sekuti mapurisa aya kutoda kutidzvanyirira zvikuru, kunyanya-nyanya isusu mastudents anoona nezvemarights emastudents. Isu takamirira dzinazvo, havadi kana kutiona tichiungana kana tichiita anything, kana tichiita chero chingave chii zvacho chinoenderana nezviri kuda mastudents. Handifunge kuti vangave vari kushaya mapurisa anouya kugungano dzedu, nekuti musi wacho wataita gungano redu vakatozotumira marori maviri akazara mapurisa anti-riot kuuya kuzotitsvaga. So handifunge kuti ingave nyaya yekuti vari kushaya vanomiririra kuya kuzoita se kuya kumaprograms edu.
Vanga vari munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanasikana nevanakomana musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, Mutsvare Joana Mamombe. Vanga vari parunhare muchinoi naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC rinoti hurumende iyo yazivisa kuti yave kuda kupa vanhu zvikwanisiro zvakaita sembeu nemafotereza zvinosvika mamiriyoni makumi maviri nemasere emadhora haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavis Marapira ndo vakazivisa nezvechirongwa ichi. Vanoti varimi vanosvika zviuru mazana matatu ndo vachabatsirwa. Hatina kukwanisa kubata vaMarapira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Isu sebato guru reMDC tinofara chaizvo kuziva kuti varimi vari kuzovachapiwa mainputs season iri kutevera ino, the 2015-2016 farming season. Tinofara chaizvo kunzwa kuti varimi vachapiwa mari, asi mukufara umomo tinonyunyuta zvekare, nokuti nguva zhinji tinowanzoona hurumende yeZANU ichiti nyaya dzemainputs vanhu vanogoviwa along political line. Tine masupporters edu MDC vari kumaruwa uko, vamwewo vari kuminda mirefu vakakwanisawo kuti vapiwe minda, vanonyanyosiyiwa vasingapiwe mainputs awa.
Asi semaonero enyu, ndiana anofanira kugova zvikwanisiro izvi kana asiri iwo makanzura eZANU PF?
Anofanirwa kugova mabazi ehurumende akafanana neimwe inonzi Arex. Bazi iri ndo rinoona nezvekurimwa mumatunhu, zvichireva kuti ibazi rehurumende rinofanirwa kunge iro rina vana mudhumeni vakadzidzira nyaya dzokurimisa, vane zvidzidzo zvokufundisa varimi kuti kurimwa kunoitwa sei. Vanhu ava vanoshandira bazi reArex, ndo vanenge vachifanirwa kuti vazive kuti varimi vari munharaunda mangu ndevapi.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe chiremba wemuAmerica akauraya shumba yemuZimbabwe yaive nemukurumbira zvikuru Cecil anoti haana mhosva yakapara uye ava kugadzirira kuvhura chipatara chake. Palma anoti ari kushushikana nekushungurudzwa kuri kuitwa mhuri yake. Mumwe mabharani wekuKentucky muAmerica ari kuramba kuchatisa ngochani achiri muJerima akakandwa achinzi ari kutyora bumbiro remitemo. Kim Davis anoti chitendero chake achitenderane nenyaya yekurodza ngochani. Zvakabuda muongororo yakaitwa nesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research zvinoratidza kuti vanoita mabasa echipfambi vakawanda vave kutya kuenda kuzvipatara kunotora mishonga yavo yeHIV AIDS kana kunorapwa zvirwere nezvimwe zvirwere nekuwana dzidziso sezvo vari kunyombwa kana kushungurudzwa nana mukoti muzvipatara. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Ongororo iyi yakaitwa mushure mekuona vakawanda vevanhu ava vasisaende kuzvipatara nemakirinika zvisinei kuti bazi rezveutano nemasangano akasiyana-siyana ari kukurudzira kuti vanhu vaongororwe utachiwana pamwe nekuenda kunopiwa mushonga kana vachinge vawanikwa vainahwo. Vachitaura pamusangano wange wakarongwa nevezimbabwe Lawyers for Human Rights maererano neongororo yavo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musesha Maisivongile Mutetwa vakati vanoita mabasa echifambi vari kushungurudzwa pamwe nekupomerwa mhosva paradzira utachiwana hweHIV AIDS. Vanoti ongoro yavo yakaitwa pasi pechirongwa cheSisters with a Voice yakaburitsa pachena kuti vanhu ava ndivo vanoonekwa pekupedzisira kana vachinge vaenda kumakirinika. Vanoti semuenzaniso mumwe mudzimai akashungurudzika chose mushure mokuudzwa namukoti wepane imwe kirinika yavasina kuda kudoma nezita kuti sei ainge achiita zvivindi zvekuuya kukirinika kuzotora mapiritsi asi iye akazvitsvagira utachiwana ega.
How can a sex worker have high blood pressure?
Nesi vakabvunza kuti ko vanhu vanoita basa rakadai vanotobatwawo ne high blood pressure chirudzii. Vakati ivo tiri kutambisa mishonga kupa vanhu vakaita semi tichitadza kupa vanhu chaivo chaivo vanenge vachinetseka nezvirwere zvakaita se high blood pressure.
Vanotiwo pane zvakawanda zvinoitika muzvipatara nemakirinika zvave kuita kuti vanoita zvechipfambi varegedze kuenda kuzvipatara izvi sezvo vachitya kunonyadziswa pamberi pevamwe varwere.
So I think these nurses vakataura nazvina mufundisi kuti vayamusewenzi kune mahura anoyapara. We need to pray for these women. So mufundisi vakauya vakabudisa vakatirwa vasikana vangabva kusesha vakaswa pasite. Pane vanhu ipapo vakasangana namedzwa kukona. It's like a room where all waiting to be seen here and we are dragged into this corner and people are laying hands, speaking in tongues and everyone was just
Amai Mutetwa vanoti kuita kwakadai hakuna kunaka uye sangano ravo richishanda nebazi rezveutano nemamwe masangano vave kushandana namukoti nevamwe vanoshanda muzvipatara kuti vabate vanhu ava pamwe nevarwere zvakanaka. Vanoti kana izvi zvikaitika vanhu vanosununguka kuenda kunotora mapiritsi avo HIV and AIDS nokurapwa zvirwere zvepabonde. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti pane vanhu vanoita zvechifambi vanodarika zviuru makumi mashanu vakaenda kumakirinika esesha kubva muna 2009 kusvika pari zvino uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu ava zvaive neHIV and AIDS. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyika haigoni kukunda muhondo yekurwisana neHIV and AIDS kana ikasapinza vanoita mabasa echifambi muzvirongwa zvayo zvekunwa mapiritsi anowedzera upenyu emaantiretrovirals kudzivirira chirwere ichi pamwe nekurapa zvirwere zvepabonde. Sangano reNational AIDS Council rinoti riri kubatsira vanoita mabasa echifambi kuumba sangano ravo kuti vakwanise kuziya nyaya dzavo pamwe nekurwira kodzero dzavo. Mumwe anorama nemabasa echifambi akaita hurukuro neStudio 7 amai Sharoma Zviwa vanoti nhamo ndiyo inovasunda kupinda mumabasa aya.
Ndakapinda section 2010 mwana wangu anegore. Mai vangu vakashaya ndimuleba murume wangu akasungwa time yandakasunguka mwana saka I had nowhere to go. Marelatives chaivo chaivo havana kunditambira because ndandane mwana. Saka ndakatoona kuti ndikada kuti ndimire ipapo handizo wanikwanise kuchengeta mwana wangu.
Sachigaro wesangano reDoctors for Human Rights Dr. Rutende Bonde vanoti kodzero dzevanhu ava dzinofanira kukosheswa. Chirongwa cheSisters with a Voice chinobatsira vanoita mabasa echifambi nemapiritsi emaARVs kuvarapa zvirwere zvepabonde, kuvapa dzidzo pamusoro pezvirwere izvi, kuvadzidzisa kodzero dzavo pamwe nekuvakurudzira kuti vaende kuzvipatara kuti vandoongororwa utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutambo weZim Expo uyo unobatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika wakapera muguta reIndianapolis neZuro. Varongi vemutambo uyu vachiti kunyange zvazvo panga paine zvimhinga mupinyi, vazhinji vakafadzwa nemitambo yakaita senhabvu nezvimwewo. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata imwe nhengo yebhodhi reZim Expo vaSimba Usore.
Pane zvatakakwanisa isusu kuronga, zvatakakwanisa kubatanidza isusu, tinoona kunge zvakafamba zvakanaka. Izvo zvatisingakwanisi kuti tinge tinokwanisa kugadzirisa hazvinonyatsofamba zvakanaka, asi kwatiri zvidzidzo zvekuona kuti tinozoitawo sei neexpo inozotera kure nhoyo.
Zvii zvamungati imi zvisina kunyatsofamba zvakanaka uye chikonzero changa chiri chei?
Tinonyatsofamba zvakanaka, zvinhu zviviri zvatinogara tichiita expo yega yega. Zvekutanga, kune maZimbabwe nani anowanzotengesa, vanouya tichitengesa tengesa zvinhu. Saka gore rino tatine vashoma vakange vati vari kuzotengesa, asi pane vashoma vacho vese vakakundikana kuuya. Vamwe vacho vakataura kuti kundikana kuuya kwavo pamusana pezvinhu zvacho zvavaida kutengesa zvinosvika expo yacho yapera, saka zvaizogovabatsira kuti vauye. Chechipiri chatakakundikana kuita yange iBeauty Pageant Zim USA, pamusana pekuti vasikana vacho vakange vanyoresa kuti vachange vachivepo muBeauty Pageant vakakundikana, vazhinji vatakakundikana nenyaya yekuti mitengo yematiketi endege yanga yakwira.
Makatarisa kuyanana kwezvizvarwa zveZimbabwe, zvii zvamungati imi zvakakufadzai sevarongi vemutambo uyu weZim Expo?
Tinogara zvakatifadza gore negore. Inguva yekutamba bhora, ndanguva bhora racho ndobhora rekuZimbabwe, vanhu vanongoti mabhuza. Nguva yeyongoti vanhu vangachitotamba bhora, vanhu vachiyanana, tichisangana semaZimbabwe anogara nzvimbo dzakasiyana-siyana. Sezvamunoziva, nyika yeAmerica yakakura sitereki, saka nguva iyoyo inenge iri nguva yekuti maZimbabwe nani kabva nzvimbo dzakasiyana-siyana anokwanisa kusangana, achikwanisa kuita shamwari mumwewanipao.
Tinonzwa kuti pamutambo wenyu iwoyu manga mune zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, savana zviri kufaya naKedha. Titsanangurewo kuti zvakafamba sei?
No, Kedha uya akafaisa zvinhu. Pano umwe futi Kedha wanotamba naestereki anonzi DJ Mandla, vanotamba seestereki pasocial media vanga varipo. Pano umwe muimbi akambovaitira vhidhio pazviri kufaya naKedha ainzi Lady B akabva kuZimbabwe. Tazvino zvimwe zvavo zveZimbabwe vasingagari muno muUSA asi vanga vachingofaisa zvinhu.
Vanga vari vaSimba Usore vanove board member wesangano reZim Expo, vanga vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuIndianapolis muno muAmerica.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munhau dzemitambo, Zimbabwe neZuro yakaita mangange 1-1 neGuinea. Mumutambo wakanzi nevatsigiri, Zimbabwe yaikwanisa kukunda. Tabata nyanzvi munyaya dzenhabvu, Alois Bunjira.
Komini ndiwo yanga iri chanzi chaita yatanga tinayo kuti tidye Guinea at home. But I think kutanga tanga tinyatsoziva kuti Guinea inotamba sei. We were very cautious, yaityira kure tisinganyatsoziva kuti vanotamba sei. But second half tanga tatoziva kare kuti vanotamba sei. Saka I think ipako tinge takachinja matambiro edu ataiita kuti tiatake more kuti tiwane magoals. But still second half yacho takaramba tichingoda kudefend. It looked like now tanga angofaitira kuti tisadyiwe, yet vanga varipo zvekuti aikwanisa kuti vadya. Zekuti daitakangochinja gia aikwanisa kuti vadya. But isusu tanga tinengorine munyatoweo kungoti Guinea inogona bhora zvekudhara, zvezvi zvekuti akambotidya kudhara 3-0 10 years ago. Zvezvi ine tichingofunga kuti Guinea inogona bhora. But iye zvine zvinhu zvachinja, tingati takatotsika mafuta takatovadya. Vakadyiwa neSwaziland vana.
Pane vamwewo vari kuti gadziriro inoitwawo nezvikwata zveZimbabwe ndo imwe inotidzoserawo kumashure, yekuti saipapa zvinonzi havana kuwana nguva yakakwana yekugadzirira. Munoti iwo?
Ya, izvo ndo chokwadi chacho chaicho manje chiri pachena kuti vanhu vekuzifa uko ndo vanhu vari kutotidyisa. Kunonzi kutotidyisa chako chako zvimwe zvavanoita mantika vanoita nebehavior yavo before game iraire 0-3 chatangwa almost a year ago. Waizvi 0-3 chatangwa bhora vakadiko panogadzirira zvinodiwa zvacho.
Matambudziko aya angagadziriswa sei vaBunjira?
Matambudziko aya anotogadziriswa nekuchinja inonzi chibrand rebranding yeZifa.
warukutaza mabasa avo muzifa wanga wango siya wabudi kutanguyo ya wangu ene unuzawati kana pao ya wangu wanyo wani zio the corporate world is very important ni mafambisi wani kubora zifa cannot survive on its own. Zina maya
tinotenda wabunjira ndini jonga kande miri ndo kusiana Chris Gande.